vachitaura nhasi muchinoi pazuva rekupemberera zuva remauto muzvare memori dzapfumanei vati masoja akaita basa guru rekubvisa vamugabe murunyararo.
Izuva rakanaka nokuti tikatarisa kuti masoja akaita basa rakanaka tichiona kuti rasiye November vakaita kuti kubviswa kwemutungamiri wenyika ngai pakaitika murunyararo kuzoonewa zvagare kuvakazi vemuzimbabwe.
Muzvari tafumanei vati masoja anofanirwa kuitirwa zvakanaka zvakaita sekuwaniswa dzimba dzekugara kwete kurodya mumarokesheni, kuwaniswa zvikwereti kumabhanga pamwe nekurerutsirwa mashandiro avo, zvikuru kuwaniswa motokari dzekufambisa kuenda kubasa.
Ngavangotiozvi zvakanaka initoti masoja kangavapiwa ngavave vari fuli sande kubasa kwavo ingaveri zvekushandisa ngavapiwe salary increment chaiyo ngavawedzerwe salary increment mahousing benefits zones mabhazi mabasa kwavo ngavapiwe mazinoi.
Izvo zvinotsigirwa navacharles feremu avo vatiwo masoja anofanirwa kuwaniswa dzimba dzavo kwete kugara mumarokisheni umo anoreruswa.
Masoja vanofanira kuwanisa kuwanawo dzimba dzavo dziri dzematinogara sevanhu vanochengetedza feremu munyika ino. Uno kugara masoja ari matiri unoreruswa.
Asi mumwe mugari wemuchinoi vajohn marava vati kunyange vakapenderera kubviswa kwavamugabe nemauto sezvo vainge vatadza kubviswa nenzira dzijekerere vati masoja hafanirwe kupindira munyaya dzezvemapato ezvematongerwo enyika.
Tikazoona iwo mauto vaakuita zvekupinda matongerwo enyika tinoona kunge vanenge vaakukanganisa nokuti iro harisi basa ravo. Izvozvo zvine vamwe vanogona kuzviita izvozvo vanouye mapuritini vatinge tasarudzwa kuti vapinde muzvinzvimbo izvozvi kuti vatitonge.
Vacharles Feremu vatiwo panofanirwa kujekeswa kuti masoja anofanirwa kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika kusvika papi.
Zvepolitiki zvazvo hatigone kuzvitaura nokuda kwokuti kudzivirira pavanoperera mukudzivirira handipazive. Ndinoziva chii vanodzivirira nyika semadziviriro avari kuita ndakaona zvakanaka pamadziviriro avo kusvika.
Mumwe musoja asina kuda kudomwa nezita rake asi kunze kwekudzivirira nyika kubva kumuvengi, masoja anovaka zvikoro nemakiriniki pamwe nekuyamura nyika kana yawirwa nematambudziko akaita semafashamo emvura.
Panenge paita tsaona munyika manational disasters kwakaita mafloods, Zimbabwe Defence Forces inopindura panguva imwe chete kuunza rubatsiro rwakafanana nekubvisa avo vose vanenge vamukati memvura. Zvozvihuwa toona vachivaka pamwe chete tineinonzi Corps of Engineers vanova ndo vanovaka mabhiriji. Mukatarisa mabhiriji akambotsemuka nemadhemu zvakaita Tokwe Mukosi parakambotsemuka paya uto reZimbabwe Defence Forces rakasvika ipapo ndokuita basa kumutsiridza zvivakwa zvimwe chete. Hatingomirira paparira chete asi kuti panewo pachida kutovakwa chero zvitsva tinenge tiripo.
Nguva yakare upfumi hwenyika huchakanaka, masoja ainge akagara pamutambarakede achipiwa zvekudya zvakaita senyama nebhinzi achienda kumakiriniki avo ainge aine mishonga yakakwana uye achifamba nemotokari dzemauto kwete zvaave kuita zvekukwira makombi achienda kubasa. Zuva remauto racherechedzwa kekutanga mumakore makumi matatu nemasere vamugabe vasiri mutungamiri wenyika zvichitevera kubviswa kwavakaitwa nemauto pachigaro muna Mbudzi gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Apa Chigoriwa.